Zama uya ozanaka, paita chembere dzemvura pano. Zama uya ozanaka, paita chembere dzemvura pano. Paita chembere dzemvura,
chembere.
Paita chembere dzemvura pano. Paita chembere dzemvura pano.